Ini ndini Marvelous Mshanganya huye ndichiti hei no misuroye na uzeduza nasi china kubumbisa F 2018. Sarudzo dzema primary zoko nzera muchokoto muzano PF chikwata che team la cost chichiumburuza vose vanofungizirwa kuti vaitsigira generation 40. Mutungamiri we MDCT wa Nelson Chamisa vanoti zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvevashandi vari kuZimbabwe Electoral Commission vanhu vachiri kushanda kuZimbabwe National Army. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya zvakakoshera kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Sarudzo dzegore rino dzisati dzaitwa. Sangano reHuman Rights Watch rinoti vana vari pasi pezera vari kushandiswa zvisiri pamutemo muminda yefodya munyika. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvipingaidzo zviri kusangana nevanhukadzi vari kuda kupinda musarudzo dzichaitwa gore rino. Bazi rezvemitemo ropinda muvanhu richivazivisa nezvebumbiro remutemo wenyika. Muchirongwa cheLivestock Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa kucherechedzwa kuri kuitwa vanhukadzi vanorwira kodzero dzevanhu. Tiri kubatazve maoko amai Winnie Madikizela Mandela vakashaya kutanga kwevhiki rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 6080 15580 15460 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa chedu cheLivestock ngatikurukurei tiri kutarisa mapishapisha ari kuitika mubato reMDCT umo vamwe vanotsigira muzvare Tokozani Kupe vari kunzi vadzingwe mubato. Musakanganwa kutisarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.